vatsigiri vebato reTPC vanoti vasifasi magezani pamwe navaantinio velemu vekuchilonga vamuka dzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. Vavhelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reTPC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU PF kuti sarudzo dzichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madeko kumapast 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti hamba bamwana imba yakudii, imba yakutsva bhati handinakana action andakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukati.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanosvikira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weTPC Vasame uchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanhu vari kufamba vachivhundusirwa mudzimba nemaZANU PF vachinzi pakaita zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai, ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva zvichilasha vanhu vari muno vamusingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weTPC vaEdmotanyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishandira kuchipadze vachinzi vanotsigira bazo reTPC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa handizombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei, because vanhu vezama vangu anongondifonera ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje, ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka iwewe ndoda tinoziva nditoshanda pese bhizinesi iye ane nzvimbo yake yaanoshanda.
Ndakafanira kubata chigaro chemuteedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muTPC amai Ellen Shiriadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kunyanya kumatunhu anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekuMidlands.
Mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nebato reZANU PF kuvanhu veTPC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvikaikukaitika sarudzo dziri pachena munyika apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika kunyange mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF waChristopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugabe sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vapepuka chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu reMasvingo.
ZANU PF haitsigiri mhirizhonga, ZANU PF haiiti zvemhirizhonga. Ongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka na Officer Commanding Province kuti kune maripota akadaro.
Asi neTPC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTPC kuChivi South vadanisa Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomirwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwaChivi. Gweta ravaChikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023 painozotongwa nyaya yacho.
Vachirayiro vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvavaChikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.